Vagari vekwamutare vanoti vanotarisira kuti zvinhu zvishanduke munyaya dzeupfumi, kugara kwevanhu murunyararo, kuva neutano hwakanaka, kupedzwa kwehuori nezvimwe zvinovakoshera muupenyu. Muzvare Jesi nongerai avo vanogadzira vanonzwara muguta. Vanoti hurumende itsva inotarisirwa kuti igadzirise upfumi hwenyika uhwo hwange hwave kumawere zvichitevera kutonga nedemo kwavamugabe kwemakore makumi matatu nemanomwe.
Makorokoto kumhuri yeZimbabwe nekuritaya kwapurezidhendi wedu. Tiri kufara nezvaitika, tichikurudzirawo hurumende yedu itsva yatinenge taanayo kuti ichinje zvinhu zvikuru kuikonomi yedu, igadzirise zvakanga zvakapotseka.
Vainokipanganai vanoti uori hwange hwaparadza nyika hunofanirwa kupedzwa zvachose nehurumende itsva.
Kuti makorokoto muri yeZimbabwe nekubva kwaita Mugabe hazvisikiro kuti kubva kwavo kuvarasa bande baba vedu. Tinongovada zvakadaro, ndo vachange vachizotitaurirawo zvimwe zvezvimwe mukufamba kwenguva. Asi nehurumende yapo iyi tachikumbira corruption inge ichibviswa muZimbabwe. Pacorruption apa kunyanya kusaidi repolisi.
Mumwe mugari wemuguta vaJames Jera vanoti vatungamiriri havasungirwi kuti vagarise pachigaro sezvange zvaita vaMugabe.
Chekutanga ndinoti kune wese wemuZimbabwe wanhu nezvavakaita nezvazvichiitika munyika yedu inei, ndinoti peace yakanaka ndozveti nemaKristu. Ndochiuya papolitical grounds, ndinotanga kutarisa zvese maevents anga achiitika. In near future tinoda kuti two term for the president it's enough. Munhu haafani kungogarisa obva atiita kunga kana kuti toita oita kunga tiri vanhu vake all the time. It was too long. Isusu semaZimbabweans hatina kubvira tazviona. In future plans tinoda zvinhu zvakadai. So if there is going to be a interim government, the president is going to be nominated starting from today. Anofana kuita yetinoti interim government.
Vaishima Ugweshe vanoita basa rekutengesa michero nezvimwe zvirimwa muguta reMutare. VaGweshe vanoti vanoshivira kuti upfumi hwenyika udzoke pamakore apo Zimbabwe yave nemukurumbira muAfrica yose, mabasa achiwanikwa, mari ichibatika.
Nini zvandinotarisira pahurumende ichazenge yaapo nyowani, kuwa neikonomi yakadzikama, kuwa neemployment, kuwa nekuti vana vaende kuzvikoro zvakasununguka, vabereki vachikwanisa kubhadharawo maaffordable fees. Ndozvizvi zvikuru zvandinotarisira kuti zvivepo.
Vanorwira kodzero dzevanhu uye vari munyori musangano rivagari vemuguta reMutare Residents and Ratepayers Association vaDavid Mutambirwa vanoti hurumende ichavepo inofanirwa kupedza urombo muvanhu nekusimudzira maindastiri kuti kuve nemabasa, pamwe nekusungisa vose vakuru vachabatwa nemhosva dzeuori. Vagari ava vanoti tarisiro yavo yekuti zvinhu zvichange zvakanaka munyika sezvo vachange vari muhurumende vava neruzivo rwezvinhu zvinouraya upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.